council and as maybe like my city fathers, tithatha zvigamuchira nemaoko ese and wakaita happy as a council kuti tichengetedze manjections wawo. Because in no panel of PLU and as a council, a local authority, I think in a school teachers are not going to get it. So it's a
Achange achichengeterwa kuti majekiseni enhombai.
Majections edu atosvika tamatambira nezuro, saka tatovachengeta mustores ye city council. Ari kutochengetwa nemapurisa ezetharapy and nemapurisa e city council.
Kanzuri yenyu ine zvikwanisiro here zvekuti inge ichikwanisa kuchengeta mishonga iyi nenzira kwayo.
Handiti munozviziva kuti ma local authorities like council yedu yemubulawayo, we run ports and vachotsima local clinics and we have zvipatara and even council yedu yanga itori nemamwe mazvipatara zvanga zvichitochengeta vanhu vanenge vabatwa chirwere checovid. Saka zvese izvozvi zvititori zviri kutochengetwa nevanhu vanoziva machengetero avo and nevanhu vakadzidziswa vakaenda kudzidzira kuchengetedza zvinhu izvozvizvi.
Pakasvika mishonga iyi vanhu vemubhuruwayo vakatambira sei?
Ya, zvamika totaura ndezvekutoti munoziziva kutoti kune mamixed feelings. Vamwe vakatozvigadzichira nemaoko ese because havachazivi kutoti chii chiri kuzoitika. Vamwe vari kutotaura because vari kutotya nenyaya yemasocial media. You know kuti zvinhu zvakawanda zvakatobuda nemasocial media zvichitonzi mavaccinations. Injections are kutouya aya, they are there to maybe get rid of my Africans. Zvinhu zvakadaro vamwe vari kutozvitambira nemaoko ese because havachazivi kutoti chirwere ichi chinopera rini. Saka they are just mixed feelings kutoti vamwe vari kuzvigachira nemaoko ese, vamwe vari kutoshora because zvinhu mastatements anotobuda, information inenge ichitobuda masocial media yakatoti wandei. But ndingatototi maybe 3/4 of the people vakuri kutozvigamuchira nemaoko ese, vamwe vari kutofara. But maybe vashoma ndo vasinga even ivo vasinganzwisisi vari kutoshaya kana kuti havasi kuwana enough information or they are getting negative information. But zvandingatotaura ndezvokutoti vakawanda vari kutozvigamuchira nemaoko ese.
Sakanzura anomirira vanhu, mukana wenyu ukasvika muchange muchibayiwa here nhomba iyi?
Yes, I'll be one of the first people vakutoenda kuti tinobayiwa because we, as a leader you need to kutoti newewo leader neexample. Haunga utokurudziri vanhu kuti vaende kobaya iwewo usingabayi. And zvandingatotaura ndezvokuti majections aya, it's not a force matter, it's voluntary.